Mutongi wedare repamusoro, amai Priscilla Mnangati Manongwa, nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navanyuve, kuti vape chikwata cheMDCT chirikuzviti ndicho bato riripamutemo, mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende, pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato, kana kuti Political Parties Finance Act, bato reMDC ririkufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora, ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navanelson chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nhengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa valuk tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare
tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende kesare zvakesare saka tinozva kuti maMP ari muparamende akaenda kuparamende achisponsorwa neparty inonzi MDC Alliance saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Jobs Kara Nezuro takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magains esrago ini magains esrago ndo masitsa atakawana nezvese zvinoita akuru from masitsa atakawana seMDC Alliance so kesare zvakesare mari iyoyo ndeyedu chatinoziva ichi ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaago nekunobhadhara chegumi chake kuafm
asi vamorgan komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare resupreme court uyo vakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo
sevanhu vanobhiliva in the rule of law tidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutonga kutuka makoti tiri kutondera apo pakabuda supreme judgment pane vanhu vakanzika vachituka makoti kuti makoti ari captured koti yezimbabwe iri captured zvatingazivi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari idistributwe kumapotical funds kumapati yedu koti yabva here pakukepishwa kana ikakepishwa why are we now celebrating because ndirikuona vanhu vari kucelebrata vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka but judgment yakanaka zvechokwadi zvinoigamuchira tine respecta iri kuti kana pane anoda kuopoza provisional order iyo yapiwa ngaaopoze kana pane ane chichemo ngaauye ataure saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisi haitipei nekuti tisi varidzi ivo musangano
asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupihwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo
hazviiti chikoro chinonzi mandedza hachigone kudzinga mwana anodzidza kugoromonzi goromonzi high school haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe mission kudomboshaka kumusha kwangu saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita ikoo maMPs iwayo saka nemari inofanira kuenda kuparty inofanira kuenda kuparty yakasponsa MPA kuti aende kuparamende
asi vakomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo
so MDC inotrade seMDCT pamaelection ndiyo ina maMP akawandisa ari muparamende iko zvino vekuanyuve vaitradawo seMDC Green vane almost I think vane around 4 then TDP yabiti ine around 4 as well vamwe vese vakahwina vari under the ticket reMDCT vachibva kuMDC yavashangirai saka it's the argument iri very clear mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri paipapo kana vanowanawo dhora ravo richienda kwanwive vanowa dhora ravo richienda kwabiti but madhora akawanda oenda kupi kuMDC yavatsvangirai yatiri kutungamira isu
zvichakadai rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati mutongo wedare uyu unogona kupikiswa mukati memazuva gumi
mutongo wapuwa najustice Munangati Manongwa unoreva izvo kuti mari dziri kufanira kubuda dzepolitical parties finance act dzichienda kuMDC Alliance saizvo zviri kutadzira izvo kuti MDC Alliance ibato chaizvo rakazvimirira rega rakasiyana neMDCT uyezve tiri kuona kuti pamutemo Minister of Justice naMinister of Finance vane mazuva 10 kuti va respond kana kuri kunzi vari kupokesana ne provisional order yapiwa.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisa mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda pamwe negurukota rezvemari kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vakadongwawo mapepa ari pamberi pedare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti provisional order yakapiwa nedare redzimhosva chiziviso kuvanhu vakadongwa kuti kana vasina kupikisa nyaya yakaunzwa mudare iri neMDC yavachamisa, dare iri rinogona kuzadzisa mutongo waro wekuti mari iyi ipiwe MDC yavachamisa. Aka akasike kutanga MDC ichirwira mari idzi muna 2006 mushure mekunge vaive munyori mukuru weMDC vawosh mencuve vapesana navamogen tsvangirai muna gumiguru 2005 ndokuumba MDC yavo. Vakaenderera mberi vakapiwa mari yeMDC yose inopiwa mapato. Chikwata chakasara navatsvangirai icho chaive nenhengo dzakawanda muparamende chikasawana kana kobiri zvaro. Chikwata chamuzvare kupe chakaita kuti nhengo ina dzavachamisa muzvare taita kumalo vachauton wende vaprosper mutseyami naamai Lilian Timvios vadzingwe mudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.